Masikati akanaka vateereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemugovera zvita 30/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti iri kushushikanawo zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe mugore ra2017 kusiyiwa basa kwakaitwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutenga nekutengeserana munyika, Dr. Mike Bima, vanoti hurumende ichiri kuongorora nyaya dzekukwidzwa kwemitengo munyika pamwe nekukurukura nevemabhizimisi kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vabima vanoti hurumende yakatanga ongororo yekutsvaga zviri kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu munyika kubva kunotanga kugadzirwa kuti vaone kuti vangagadzirise sei dambudziko iri.
Zvino tiri kuona kuti kune vamwe angava mahostellers, angava maretailers ari kukwidza mitengo. Tiri kuti sehurumende tine tichida kuti tinge tichiona kuti muno mumasectors akasiyana-siyana tinatsoongorora kuti kune vatinoti mavalue chains, kureva kuti kana tichitaura kuchingwa tiri kutaura vanobika wheat, vanogaya wheat, vanotakura wheat, vanoita zvakawanda. Tine tichida kuona kuti vese ivavo chii ndevapi pakati pavo vari kukwidza mitengo kuti tigoda kuti tinzwisise zvikonzero zvinoita kuti mitengo inge ichienda pamusoro. Hurumende ine ichida kunatsoongorora chaizvo kuti kana paine vaya vane zvinovakanganisa, vane zvimhingamupini zvaanazvo, tione kuti tinozvigadzirisa.
Vabima vanoshorawo zvikuru vemabhizimusi vari kungokwidza mitengo nekuda kwenhafu. Vabima vanoti hurumende iri kuzotorera maresinesi vese vanowanikwa vachikwidza mitengo zvisina zvikonzero.
Vaya vari kungoda kukwidza nokuda kuti vanongoda kuti vaite mari yakawanda, vaite profiti yakawanda, hurumende haibvumirani nazvo. Saka tinoti ivavo tine tichida kutora matanha okuti dzimwe nguva tivatorere maresinesi avanoita kuti ave mubhizinesi navo, nokuti vane vachiita zvinhu zvekuda kunge vachigumbura kufamba zvakanaka kweekonomi.
Vabima vanotiwo vemabhizimusi vane mitengo yakasiyana-siyana pachinhu chimwe chete zvichienderana kuti munhu ari kuda kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara. Kana vanenge vasina kuratidza mitengo yavo vachatorerwawo maresinesi avo. Kunyange hazvo vabvuma kuti vemabhizimusi havasi kuwana mari yekunze zviri nyore, vabima varamba vakati kukwira kwemitengo kune vamwe vemabhizimusi hakunei nekunetsa kuri kuita mari yekunze.
Dambudziko reforex ririko, asi vamwe vakungorisevenzesa kuri kuda kuti vaite sokuti ndo zvikonzero zvekuita kuti mitengo ikure. Havazi vanhu vese vanoda forex. Vanoda forex tinovaziva, ende iro bhangi guru rinotovaziva vanoda forex. Riri kuedza painoita pavanogona kuti vape forex iyoyo. Asi iko zvinezvi taakunzwa nevamwe vasingambodi forex vachingoti inyaya yeforex ndo iri kuita kuti mitengo yakure. But kuri kuda kwokuti vanhu vane vachida kuita mari nenguva diki diki vaakusevenzesa chikonzero ichocho, asi dzimwe nguva isiri nyaya yeforex kwavari.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vari kufara nematanha ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa nyaya dzezvemitengo. VaMutashu vati chiri kunyanya kuvafadza kukosheswa kwenhaurirano nehurumende.
Tiri kushanda pamwe chete nehurumende, haasi matanho avari kutora ivo voga vasina kugara pasi nevanotungamirira mabhizimusi, naivo vacho vari mumabhizimusi vacho. Chatiri kunyanya kufarira ndechekuti hurumende yatora approach yekuadresa zvinyunyuto nemachallenges vakanangana ne the whole value chain. Saka havasingotangira pana retailer but vari kutedza zinde rachona rose kuona kuti pangadai paine matambudziko ndepapi.
Mitengo yezvinhu zvakadai senyama, masai, mupunga nezvimwewo yakakwira zvakanyanya, zvakasiya vamwe vatengi vachitadza kuita kisimusi yakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanotsigirana nepfungwa yekuti vanhu vagare pasi varova nemasoro kuti paonekwe kuri kubva dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvirikonzereswa nezvinhu zvakatowandei. Tekutangisisa pane iyo ina black market premium. Iri kunyaokonzereswa nekuti pane shortage foreign currency muofficial market, muofficial economy. Ndozvo zviri kudriva black market premium. Kushomeka kwemari kwema US dollar kuri kudriva black market premium. Kukwira kuita black market premium kuri kuafekto zvakare mitengo yezvinhu. Nekuti vazhinji vanhu kuti muofficial market hamuna maUS dollar, vari kuwana mari kuparo market kune mablack market premium are with a over between 20% up to even 70%. Guys, also, I black market premium here could drive a kukira kwezvinhu kwatiri kuona. Kune nyaya zvakare speculation. I think vamwe vazhinji vavira take advantage of the situation kungokwidza mitengo yezvinhu zvinenge zvisina justification. Saka I think masekta maviri iyayo ndo ari kunyanya kuita kuti zvinhu zvikwire maondera ataita the past few weeks and months.
Zvingagadziriswa sei izvi, Dr. Chitambara, tichionawo kuti hurumende inenge yakaratidza kuti haisi kuda kutora matanho ekutara mitengo yezvinhu kana yatingati price control?
I think the statement yakaburitswa nemutungamiri wenyika yakakosha nyaya yedialogue pakati pevemabhizimusi nevanotengesa, maretailers, mamanufacturers. Uye most importantly wo zvakare nyaya yekudzosa confidence mufomal economic system, mufomal market system. Kuitira kuti at least mari inge ichikwanisa kunge ichichengetedzeka mumafomal financial intermediaries or institutions. Nekuti as long as pasina confidence zviri kureva kuti even mari yakapinda mufomal system, mari iyo iri kuburitswa iyoendeswa kuinformal. Vanhu vanoda kuzoishandisa vozoitenga nemapremium ari pamusoro. Saka nyaya yeconfidence nenyaya yediscipline inyaya ino inge ichida kugadziriswa. But of course kuti zvigadziriswe pane pachitoda ma-institutional reforms ekusimbaradza ma-institutions edu.
Ko iyo hurumende haikwanisi here kutora matanho kune vamwe vatinoziva kuti vari kungokwidza mitengo pamadiro kunyange vasiri kutarisana nematambudziko akaita sekushomeka kwemari yekunze nezvimwe zvakadaro?
I think it's very chokwadi. Hurumende inogona kutora matanho. I think ndosaka zvakakosha kuti vange vachiita dialogue penyatsa kuona kuti what exactly is in driving this trend yatatiri kuona nekudhila nema-unscrupulous business people wakuita take advantage of the confusion and the situation. But I think panika kuda proactivity on the part of government yekukwanisa kuita address nyaya dzeindisciplined idzodzi dzatiri kuona muekonomy dzevanhu vakuita take advantage of the situation. Saka ndinobvumira nezvamataura, hurumende inofanira kuve proactive enough kudhila nenyaya dzeindisciplined idzodzi dzatiri kuona.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huchashanduka mugore idzva ravatarisana naro sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka mugore ra-2017. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa naEmmerson Mnangagwa inogona kushandura upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya, nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuvandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika sezvo Mnangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe, avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Mugari wemumusha weRodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamiro akaita zvinhu so far ndikatarisa zvazvakaita pakrisimasi ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yange yakakwira keshi yange ichingoshayika zvinhu zvichinetsa kutengeka mumashops tatizo chacho kuti zvinhu zvanaka hatinyatsi kuiona because masainzi ariko so far kutaza kuti kwatiri kuenda kunotori nebasa zvinhu zvakafutange zvangotiomera because hurumende yange yange uripo iri kunzi chaishando yange yange uripo muhutongi wachiona kubva kare kusvika pari zvino iyewo zvinoya kungonzi itsva zvayo but sekuona kwedu sinangu iyi inongori sharo yaingovapo eya
asi vamwe vane mafungiro akasiyana-siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika vamunamato chemhuru mudzidzisi wepachikoro chegirl zimbabwe university ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika
hatinoona sekuti zvinhu zvingangoshanduka pane zvazvazviri considering tine new dispensation tinoona nemapolicies avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura toona kuti zvinhu zvingangochinga zvingangosanduka
mumwe mugari walavhumo manyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika
nasokuti gore rinouya ra 2018 nyika ichange ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva mapolicies nemareforms plus ndikuona sokuti vashandi vachawedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende ndiona sokuti 2018 haichange ine murare wakati wandei
asi vaalfred munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena
maoniro edu isu ndekuti mamiriro akaita zvinhu kuchinja chaiko hapana chati chachinja tisati tutane tariro yakanyakuti yakanaka asi zvenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri
2018 munenge zvaiona sei mukuona sekuti muchafara here sevana vezimbabwe sevashandi
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota asi pekutanga tichamboti kwadzive hedu zvichindi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzira zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pafacebook page yedu yevoa shona kana musati mafarira facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m 2 p.m na 7 p.m manheru ega ega musakanganwe
Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Gore ra 2017 igore rakafadza vanhu vakawanda munyika nepasi rese zvichitevera kubvutirwa masimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato anopikisa awo anoramba akapatsanuka. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanowirana kuti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe gore rino kubviswa pachigaro kwava Mugabe nemauto mwedzi wapfuura nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe nemhuri yavo vange vari kushungurudza vazhinji munyika pamwe nemubato ravo neutongo hwavo hweudzvinyiriri nehumbimbindoka nyika yose yakapembera vazhinji pasi resewo vakafara zvichitevera kuenda kwavamugabe mushure memakore makumi matatu nemanomwe vari mutungamiriri wenyika Asi zvakaitika mushure memvonga mupopoto yaikonzereswa navamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kubva gore richitanga. Amai Mugabe nevamwe vemuchikwata chavo cheG40 vainyomba nekutukirira vashandi vehurumende vakawanda kusanganisira vave mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mukuru wevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa nevamwe vakadzingwa mabasa muhurumende. Hapana ange achaziva kuti nyika yanga yanangepi kusvika musi wa13 Mbudzi pakatanga chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakapa kuti vamugabe vabvume kusiya basa musi wa21 Mbudzi. Nengo yeZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tonjana vaudza Studio 7 kuti hapana chinhu chikuru chakaitika gore rino kudarika kudonetswa kwavamugabe.
Kudona kwavamugabe chinhu chihombe chakaitika muna 2017, chinhu chaitarisirwa nemunhu wese muna muZimbabwe, nokuti vamugabe vanga vagara makore akawanda ende vamugabe vanga vasisiri in control yenyika. Vanga vakungosiya mamembers ehurumende yavo kuti vaite zvavanoda. Munhu wega wega anga akuita zvaanoda chero kwari. And chihombe sese chakazoitika nechoto Grace nimudzimai wavo akanga akungoitawo zvaanoda nenyika.
Tonjana, asi vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufara, pane kusuwawo kwekuti vanhu havana chivimbo chekuti vechiuto vachabvuma here kutambira zvichabuda musarudzo dzegore rinouya, zvikuru sei kana bato reZANU-PF rikakundwa. VaJohnston Chirwa vanoti kunyange hazvo vakafara nekuenda kwavamugabe, havana kufara nekusiyiwa kwemapato anopikisa muhurumende yemubatanidzwa yaifanirwa kunge yakaumbwa mushure mukubviswa kwavamugabe.
Havana kuda kuita mubatanidzwa yatingati nechirungu inclusivity kana kuti magnanimity, kuti Zimbabwe ndeyedu tese, wononga nonga vanhu vanoziva basa ravo movaisa pabasa. Ndofunga gore racho rataka takatarisa iri rainga richitaridzika zvakanaka, but nezvavakatiitira izvo vamunangagwa vacho, remember tatinawo for the past 7 years.
Vatonjana vanotiwo chimwe chikuru chakaitika muna 2017 urwere hwemutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaMorgan Tsvangirai, avo vakagara masvondo akati kuti vachirapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa vakawanda munyika, vanoona vatsvangirai nebato ravo saivo chete vanokwanisa kubvisa hurumende yeZANU-PF panyanga, asi kurwara kwavo pasuwisa vanhu vakawanda munyika. Mapato anopikisa akawanda ari kuita mubatanidzwa nechinangwa chekuwedzera mukana wekukunda musarudzo. Muna 2017 mekare, mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru mubato iri vakarohwa zvichitevera kupokana kwakaitika mubato iri. Asi izvi zvakazogadziriswa mune chimwe chiitiko chakakashamadza vakawanda. Muzvare Jesse Majome, avo vaitungamira komiti yeparamende inoona nezvemutemo, vakabviswa pachigaro ichi muchiitiko chakakashamadza vakawanda sezvo vaionekwa semunhu aigona basa rake. Zvichitevera shanduko yakaitika munyika gore rino, nyanzvi nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti pane mukana wekugadzirisa zvinhu gore rinouya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuita sarudzo dzakachena kugadzirisa upfumi pamwe nemitemo inoita kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Varuhanya vanoti vamunangagwa vanofanira kusiyana nekatsika kaitwa navamugabe kekusiyanisa mashandiro emitemo zvichienderana nekuti munhu anobva kubato ripi.
Tinoda kuti vanhu vachikambena pasa vanokumbunyikidzwa kuvanhu, pasa vamapurisa achipindira achiikwanzi zinopa clearance, asi vezanu vachigoti kana kamuka pakati pousiku akadaita musangano wako utoita asina kubvunza kana mapurisa, mapurisa aitoridza ngonono zanu inoita musangano asi haibvunzi.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe zvakare vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende yavamunangagwa igadzirise nyaya dzemashandiro evatori venhau.
Vatori venhau kana vachiita basa ravo varemekedzwe uye vasashungurudzwa. Tinokumbirisa kuti mitemo iya yakafanana nana aipa vanaposa vana Broadcasting Services Act, mitemo iya yatingati nhunzva dzemutemo yadai kuti bvisa chiri kumeso isingachaonekwi semutemo inokodzera kuva munyika, kode yangobviswa nehurumende nechimbi chimbi.
Dr. Ruhanya vanotiwo zvimwe zvinofanira kugadziriswa nehurumende mashandiro eparamende nematare edzimosva
parliament mitemo inoiswa mitemo iri democratic here ma regulations ane achifanirwa kurana ma election anoita here kuti nyika yedu iite sarudzo dzakachena nekuti kana tikasasasa sarudzo dzakachena parliament ichiita zvemazana mbwanana judiciary ichiita mitemo yayo isina kumira ichiita majudgments asina musoro electoral commission neelectoral department zvisina zvinomana zvakanaka kubudirwawo macho kunanira dambudziko recontestation of elections richateverawo munangagwa sokufamba kwarakaita nawo mugabi kuti vavadzidziswa nemasoja
vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapwa kwenhau pazimbabwe open university vagarika ichaunza vanobvumirana na dr ruanya vachiti paramende haisi kushanda zvinofadza vakawanda munyika
muparamende hamuna chiri kubuda mukunze kwezhowezhowe nenyonganyonga nekunyombana nekutukana kunonga kuchiitika vachikumbunyatsoona zviri kuitwa imomo zvinova zvinhu zviri kugadzisa nyika kuti inge ichienda mberi varungwa varimo vanonga vachitaura vanoda kuti vangoonekwa pachivhitivhiti nezvamazuvano anobuda patv panational tv vachingotukana vachingoita noizi varimo chiri kunyatsobudamo chabudamo chi
asi zvisinei nezvaiitika muhurumende yava mugabe nyanzvi dzinoti vamunangagwa nehurumende yavo vari mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare
ndini Godwin Mangusha
muchirongwa chedu chefacebook live matinotarisa zvinoitika kunze uko zvakasiyana siyana tinoita chirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi sezuva ratakatarisa mukupera kwegore kudai takurukurawo nehama dzedu neshamwari dzedu dzinotitevera papeji redu iroro vachitaurawo zvavanofunga nekwavari nemaererano nekupera kwegore vachionekana na 2017 vachipinda muna 2018
regai ndimbokanda sando
kanda yenyu
okay ndinotanga kukanda kwamuri ni mose nhasi ndiri kufara kuti ndatanga kupinda mune icho chichirongwa
mudzara
wafadza vanhundakanda sando kumarombera kune vabereki vangu vakandibereka anoitwa mupende
vampewe halo mkoma pa radio mapinda pa chirongwa chevanhu ichi fe
tiripo edu makadiniwo
tinofara isu
tafara kupinda muchirongwa
fe zvipo pano pa chirongwa pamapii gore rapera kairi toita seiko
rapera gore 2017 anga akarema mudhara
njuga dzadzichirema
zvazvirema mhino ratakubatari takatarisana nekutonga kwaro kuti zvichange zvichifamba wanowani
nhasi mukoma ka Free Mandela ipai sando dzenyu vamunoda kupa sando vamunodawo kuti haro haro nema I love you acho ipapo
ya ndoda kupa sando dzangu kuna moms vangu Mike Gladman Mbewe vari kukwekwe kuzhombe ndozopawo sando kumudzimai wangu ari kujobheki ikono ndiri kubva kusvaro ndiri kubva kucape town ndichienda kujobheki mani ndozo morota nemupanhu wangu Bhuju Bhandana ari pakwekwa apo njiti habhora mberi mupanhani
avo vanga vari mukoma Roni namukoma Mbewe vachitaura nestudio 7 paLet's Talk ngati kurukurei chirongwa chedu chamunowana paFacebook Live papeji redu reFacebook paVOA Shona chinoitwa muchipiri chega chega china chega chega nechishanu chega chega titeverei ipapo mutifarire peji redu mupindewo muchirongwa ichocho Wanga uri mumanzi wa Simon Chopa Chimbetu uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoti iri kushushikanawo zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe mugore ra2017 kusiyiwa basa kwakaitwa nevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru na7 PM. Kana muchida kupindawo muchirongwa, titumirei tsambambozha dzenyu. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ivans Zininga ndiri muWashington DC.